Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda nereMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda, asi veTriple C vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezvano pefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi, batore ZANU PF rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza batore TRPC kuita misangano. Ii ndio mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda nereMass Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vaMnangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu 35 kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vaChamisa vaigona kuwanawo zvikamu 26 kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu 29 kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatarisa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamuudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivavo vanotengesa.
Asi sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano wezvano pefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri vanova vaMnangagwa navaChamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavaMnangagwa navaChamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamacleo mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo nemass public opinion institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rwezimbabwe.
Handei paground izvezvi tibvunze kana gogo chaiva vari mumbaro umo vari mumabvuku vanokutaura kuti zvinhu zvina kumira mushi. 43 years tichitambura tichingoudzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita. Paground chaipo tichida kutaurirana chokwadika ZANU PF haina chayo. Tamboipa mukana ZANU PF asi zvaramba. Saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemonemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamu yatinoti pachirungu hyperinflation zvira kuti zvinhu zvazvikwira zvakanyanya ende kukwira kwezvinhu ikoko kunoafekta magarire evanhu uye zvakare makaona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vavirenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act uye kuti ndirodzokora zvakare uye kuti vavirengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anoita panyaya inotevera.
Mutsamba yavo vajabhuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act pamwe neokuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Asi kwaita nyanya munhu aita mutsikanzwa akawana mukana wekuona memo iyoyo ndokubva aiisa pasocial media zvinhu
vaanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseiro Anyavanoti.
Vati vaona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa vanenge ita marali madira ajo jina kana pazvimastadium zvisina kana matelezi, asi vanachamiswa vachirambidzwa. Mapurisa chero mukatara munana zita raPeter Tomlinson kuna nachikurubhi maelection e2008 vamugabe pamwe vaitira mavhoti 6 kana mavhoti 7. Kuvhota chako mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopusa zvachose, asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru vezano.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondora pfuura mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa akiita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregezwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti CCC ichaendera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato rezano PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogramu edu, hatizomisi ani nani zvake, nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero, zvikuru sei mapolitical parties akafanana neCCC tine kodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati mapato anopikisa zvikuru reCCC vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly CCC, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinoziziva kuti mapato anopikisa zvikuru sei CCC haadi kutevedza mutemo, ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iri dambudziko ravo harine nesu, isu tinoronga musangano yeyo.
Danho remapurisa rinouya apo bato reCCC riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, CCC yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reCCC rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland, uko nhengo dzeCCC dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuitwa kafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veWard 3 kwaGutu, vakavingwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo, uye vaCaleb Chenjerai Dloko veWard 13 naBrighton Nyanise veWard 14 kuChipinge, avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu, vapedzi Simon Jombo naMuzare Shumirai Tagu, vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzare Tagu vanoti vakavingwa pamba pausiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekuudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Vakabva ndisika padumba apa ndine operation dzakaita kutorwa. Ndabva ipapo ndokuenda kumba, ndakangonotsova mapiritsi anga ari kumba ndichibva ndava kushandisa nechitsvadhi peni yaitenani. Manheru akuswera nezuro, ndakaona nomeni nemumwe mukomana wanga nai vakasvika pamba, vakandithreatena kuti vari kuya apa agariki pamba sako kuti ndataurire paStudio 7. Saka baba vakabva vati ini nezvokuparirwa pamba pangu handidi dzako pana pano pandadzingwa pamba, izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatinhirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuya pamba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muWard 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku, vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reCCC.
Ndatakatovata somewhere natovata pamba zuro totongoti vatova ne 4 days zvakati vachikuya pamba pamba vachingovhiringana neni. Ava vari kuti kwanzi riri kufamba uchikampeina weCCC, saka tida kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mwauri kugara nekuti muno mamuti nezveizvozvo.
KuChipinge vaHloko avo vari kukwikwidza vakamirira CCC muWard 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaiita wekutsvaga rutsigiro neZuro pazvitoro zvekwaMapungwana.
Musi weSande anova neZuro ndo patakanga taakuita musangano wedu, vanhu veZANU PF vakauya vakaimba, vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. Vanhu mishatinogara namasabhuku edu mahedhimen namadzimambo ngatiparidzei kuwirirana.
Izvi zviri kutsinirwawo nemutauriri wezanu PF mumasvingo vapepukai chiwewe.
Hatitsigiri mhirizhonga vamutimba. Tofunga tinongoramba tichidzokororazve shoko iroro kuti mhirizhonga hatitsigiri. Asizve tisingatarisiri kuti iva vanozouya vachikomplena kwamuri kune dzenyuro. Vanenge vasiriwe vane atanga chimusindo. Hatipazivi papo kuti pakamira sei. Isusa musangano pozisheni yedu ingori imwe chete iyoyo. Hatitsigiri mhirizhonga. Purezidendi vedu baba vamunangagwa Nonga vanotaura zuva nezuva vanotaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asi akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalosis vavatenda kuti mhirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU PF iri kuvhunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mhirizhonga, vakushandisa uchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vazvitsva 43 yezanu ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitirekena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwaGutu nekuChipinge. Asi vatsigiri veTCCC vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa, vatsigiri veZANU PF havatsungwi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chihobvu, vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa muhusungwa vaBobby Makaza vane makore 50 nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo Saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati metirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe ngaakaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati andoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo, zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei yanga asati apedza kusevha sentensi yake, mutongo wake wanga usati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisons havasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei, uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisonga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe, uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo, uye pamutemo wacho wekuti vabude kana vakabuditswa vaisafanira kubuda, matare edu tinoda kumakumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi yongororwe zvidzokere pakare nekuti ma victims vanga vasina kuapproachwa vanga vasiri kutoziya kuti vanhu vakashungurudzwa vakunze vabude mutirongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nhasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana, America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko, chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvingori hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzidzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana-siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine yatinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe inocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze, uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzava kushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari zvinobva tingangoti kulithium. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi mama zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi marare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nenyika dzemuAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge titaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium. Muchirongwa chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richiita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo mapimidze anotipanyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa pa Alfred Bait School kumaBoren muHarare. Varoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. Vazvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra 2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaaffectwa ne chando. I don't know when I got a tension. So when I came back to Zimbabwe, one of my temperatures, but it was a sudden change in my temperatures. So I started in Minyawiri quite continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But there I can't stop Minyawiri. No, there I can't take just my spots, but the whole skin, the whole skin. They said, like, right, so I spread like field fire. And at that time, the Changurora, my wife, I happened to have a patch. Simungua, there's a paper, she can still change my chair. So I can't get affected. Saga Muriang, Yanamayang.
Vazvoto vaendera mberi vachiti
varume zvishuwa vabude pachena sezvinoita vakadzi guys ngatisunganei tiurirane titese takangofanana nemunhu wese condition but varume havasvigamuchiri vakawanda asi ndosvigamuchira.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo vazvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuziva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu, ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu uchinzi uri murumudunhu unongoziva muitiro munoita vanhu vedu isusu, but hachina ngozi pautano. Kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamonzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye uyu akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo, ende hachina basa kuti murume mukadzi, chinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chekumajinzi chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemadzinzi. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvekuti mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti mumuviri unovakwa nemacells tudhinha tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells iwaya anonzi mamelanocytes akafa, panosara pakachenuro, ganda rinochenuro, sara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera zvichitanga zvigunoona maoko ese adi achenuruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana kuti bodhi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achiti achipera. Chinokonzeresa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu gumi kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa reCC kuita musangano nemapurisa, asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika yeEmerson Mnangagwa vanokunda, kunyangwe hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga. Mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasuka kumagumo ichirongwa chedu chanase. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia emina Gibbs Tube. Munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Ngiyibona iresearch le ekhitshwe iAfrobarometer. But tinethu internal researches layo hayi ibonisa ukuthi izami PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye Afrobarometer luveza ukuba ibandla lezami PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, izami PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla le-ZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edayile ephalamende, ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edayile ephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu unkosikazi Simangele Nyede uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after the ZANU-PF will attract 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Kukhetho lwama-parliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabuto Moyo webandla le-ZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyichaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe i-Afrobarometer, but tinethu internal researches layo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo. So mhla ka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla isitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele kubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sedluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo uMnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba kukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotele ubani ngabantu be-opposition besesaba umuntu o-interviewa ukuthi ngxe ngabe engumuntu we-state kumbe ngabe yi-CIO. So ebantwini abaningi bona abathi abangafihlileyo ukuthi bavotele ubani kulabantu be-opposition khonapha.
Unye njalo okuphume kuphenyo loluyikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo. Abafika isilinganiso sokungamatshumi ayisishiyagalombili lanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimelethi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, hathi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kule ncwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho, u-Commander of Elections, u-Commissioner Ndofandayedza Jabon, obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumelo samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba bisezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikodwa incwadi le ibona ku-social media. Incwadi le kade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela, not kuZulu kumbe izithathele zendaba. So umuntu ofake i-message leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezisa. Njalo thina njengeZimbabwe Republic Police sihlala sikhuluma lama-commanders sisebenzisa ama-memo lawa for internal communication, not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano yembalwa yebandla le-TCC egoqela okumele wenziwe eBindura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yemkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu lokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo-ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke-ke, ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sabe sisemiglan sisebenza, ama-relati acontinue aqhubeka. Asoze samiswa iZANU PF ngoba iZANU PF yikompetitor layo njengathi angezake yasimisa ukubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaphu uMnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba emhlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngaso kuthi ama-reliable pho sisebenze sithini, akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kuvala ama-reliable abantu. Kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Kele kuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezalako lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi akumangaliso okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusikliya amarali ethu. Ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU PF lilandula ukuthi lisebenza namapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TCC. UMnumzana Tafazwa Mugwadi, umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
ZANU PF believes in democratic elections.
iZANU PF ikholelwa kukhetho oluhamba ngendlela, ngakho-ke wonke amabandla e-politics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza imikhankaso yabo. kodwa kumele belandele imithetho yakhona. Besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenani. Esigodlweni seZANU-PF asila sigodlo seZimbabwe Republic Police.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imhlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Imele Studio 7, igama namuyeza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele Botswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo batumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uza kungenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhla liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzekalani kuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga? Ukuze sixoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besikeyinye futhi umhlangano kade silawo owama-carbon credits ye-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la esiphila njaningi ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esitsho njalo, i-Russia la esitsho njalo. I-Africa yiyo kathesi esithi ku-center of i-global development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze bathuthukise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumfunisishaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulethesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba bekwazi what it's worth. Kanti abakhokheli bethu bavuma loba yini bangafuwa inokuthi badlala okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibohlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukise layo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona lapho esekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beselemuva. Yikho ngikuthiwe khona ukuthi inkinga i-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazilitho kayisibe ngikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazi lokuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga nakhuluma lathi sesesinolwazi ndijala siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zongesala bengazi lutho abakhokhela aqhubeka besona i-Africa izoziyendawo.
Umnumzana Angiton Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla leZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. uzihambe kutshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanu PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalele ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe, lapho akhuthaza khona inkokeli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine eselesi sikhathi eside lisihlaselwa ngele-Russia. Umkhokeli wakwele Iran, uMnumzana Ibrahim Raisi, ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uzakuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi yivitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu nguZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo impila kahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka eKwekwe enkabazwe ngomunye wabalesimo lesi.
Imagine it, 7 years. At 7 years you are a child, you don't register much.
Ukucabanga nje usasele minyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo, kodwa ngase nyimvuthiwe engqondweni yesikhathi ngile minyaka engu-7. Kwakunzima. Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho, kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela. Banenge abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ngiyakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi into ekhona, umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu nxa bengabakwazi sebefundiswe ngayo le condition, so ngenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempila kahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokho.
Kuyafanana lathi skin sethu sona lesingathola obomvu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. Soke abakwamukele benje ngoba benjalo, ngoba hey lokho kungabali maza kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatsheruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
But people also have to remember that it's not just the sun when it's sunny, but also on a cloudy day.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu. Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini, 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane, 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe damsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi inengi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe osele minyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo, uthi wazithola esesimeni lesi ngenxa yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Adinga umsebenzi ngawuswela, yinto angeza ukuthi ngwele khona labantu behlala zenze yena le imali esikhuluma ngayo. Lokho kusebenzisa ukuthi siba lamagambosi emaglovisi iproblem ekhona.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula, okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, sitolwe imali yalapha, isitolwe sezofika uthenga nje uzithengele kwi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo eziningi nje walizibonela nakukhansi uyalahla ukudla kwamazambi. Lokhu yinto ezidatshelwa amazambini lezi. Zobe zigcwele imoto ekhansi afika zalahlelwa lapha. Angikhe cream donut konke bida what vele kuningi amazambane badobhe badobha abantu. Izinto isitshebo zenezi nasiyane samzi lapha endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha nanto yabona amambodlela ngiyathengisa kade ezimbili imali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha okuchiyeneyo endaweni le ngomnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo. Uthi kala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha. Uthi akwenelisayo yokunakakela abantwa bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le. Impilo inzima, imisebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa, kusebenza bawuthenge ngemali. Yikho ukuza sihle sizoyidinga ngayo. Nxa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi asebenzi, manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kala lutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela konaphi izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare, mhlawumbe lathi sithengisele konaphi izinto zethu, because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblem ngama-gloves, sicathulo, clothi and water, manzi. Silamanzi lapho esisebenzela kuyo, sidinga amanzi kanjani.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezinstat kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kweleZimbabwe kalila msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngese Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo ngimandlovu ngisebaby bridge ezizani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke yibo engiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Bese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindokuhle Ndlovu noShelter Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhobe bantwabami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumaNdlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoze intombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu bakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo eliyibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uThindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalungu omhlaba. Ngibuyakhe kuzube lesinyayi muzi wami lo. Ngiyabonga Studio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7 la uncwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje khonapha ke kuhlelo lokubingelelana. Ye, Life Talk namhla siphoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwabandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesanga ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uKips Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriyeze.